amai vamuzvaye gamanya amai otilia zvamini kana kuti mai kaliso bvunza wabaya vaudza studio 7 kuti mwana wavo akarwara kwengo apfupi vachitiwo mhuri yavo pamwe nenyika yarasikirwa zvakanyanya vatiwo mwanasikana wavo ange ari munhu aibatanidza vanhu mumhuri pamwe nemabasa aaishanda
abigenasiagwadza rinoshamisa rendisingazivi kuti ticharisa ani adhugeni anga ari mubatanidzi wemhuri anga achibata mativi ese emumhuri ndozoti kubasa ini somubereki ndaiona kubata kwake anga ari munhu anga achishanda nesimba achigona ende ndine urombo kuti isu semhuri tarasikirwa kubasa kwavo varasikirwa nyangwe nyika yarasikirwa anga ari mwana anga ane chipo chinoshamisa
amai dlamini vatiwo vari kutarisira kuradzika mwana wavo nechina muno muHarare
saka urongwa huripo ndehwekuti achauya bhodhi yake kuno kumba mangwana tatu yorara mumba Thursday morning yonovigwa kuvarinhiels
vamwe vakashanda namuzvaye gamanya munyaya dzezvenhau amai maulichi mhanda vati nyika yarasikirwa zvikuru negamba rairwira kuenzaniswa kwemikana pakati pevanhurume nevanhukadzi
abhi aiva munhu akasununguka anga ari munhu wekuti mukushanda naye aiti vakadzi vechidiki achitipa mazano zvanga zvisinei nekuti kubasa kana kuti kumba saka tirikufuwa zvikuru nekuti tarasikirwa nemumwe wedu ndakashanda naabhi kwemakore akati kuti panyaya dzekukodzero dzevarume kushanda kwevarume nevakadzi mumabazi anoita zvekutapa nhau takashanda zvakanaka chose naye zvekuti chero patakanzwa kuti ashayika zvakanetsa kutambira nanhasi zvichiri kunetsa kutambira
izvi zvatsinyirwa navamahara goteka nyanzvi mune zvetsvakurudzo vatiwo mufanga ine chido chekuona kuti madzimai asimudzirwa vachiita siya gwanza guru
tikatarisa mabasa nechekuita nekuenzaniswa kwemikana yevanhurume nemadzimai mumabasa ekutapwa nekubudiswa kwenhau Abigail Gamanya kubva ndamuziva akaita basa guru chose takashanda tese kubva mugore ra2014 tichishanda nema media houses kugadzira maagenda policies kudzidzisa vatapi venhau maererano nezvekuenzaniswa kwemikana yemadzimai nevanhurume mukutapwa nekubudiswa kwenhau tichizama kuti madzimai vawane mikana yekubata basa zvakare vawane mikana yekumasources of news
amai Mary Chiunda chishamwari yamuzvaye gamanya vaudzawo studio 7 kuti mufanga ari chipangamazano
kana uine dambudziko munhu wekuti waikwanisa kutaura naye achikunzwisisa munhu vaivisisi chipangamazano zvaiti kana pane chiri kukunetsa kuenda ukanomubvunza munhu angasingakwanise kujaja munhu but aikwanisa kukutora sezvauri achikuudza kuti wadiko wadai so wadiki wadai so achikusimbisa wachezi zvaunenge uri nguva iyoyo zvinenge zviri kukunetsa panguva iyoyo
vatori venhau vazhinji varatidza kurwadziwa kukuru pamadandemutande akasiyana siyana vachichema muzvare gamanya pamwe nekurumbidza mabasa akanaka ari kunzi aiita muzvare gamanya vakamboshandawo kusangano remedia institute of southern africa zimbabwe pamwe nekuhofisi yevaimbova mutungamiriri wehurumende mushakabvu Morgan Tsvangirai mufe akashanda kubatsira masangano enhau kuti agadzire mitemo yekuenzanisa mikana pakati pemadzimai nevanhurume kana kuti magender policy izvo zvarumbidzwa nevazhinji muzvare gamanya vasiya mwana mumwe chete Ruvarashe ndakamirira studio 7 muHarare ndine Rutendo Mawere.